kuri kushishikana zvikuru nekupfurwa kwaitwa vanhu nhasi muZimbabwe. Taona kuti vanhu vakawanda vapfurwa muguta reHarare, vamwe vapfurwa muDumbu, vamwe vapfurwa Makumbo, vamwe vapfurwa pakasiyana siyana. Hatizivi pari zvino, hatina umbo wekuti avapfuura ndiani, asi tinofungidzira kuti vanogona kunge vapfurwa nema state security agents vanga vari kutraya kuita contain mademonstrators. Sezvada tinogara tichishoropodza zvikuru kushandiswa kweyatinoti live ammunition kana kushandiswa kwemabara kukondena mademonstration, nekuti vanhu vane kodzero yekudemonstrata zviri pamutemo.
Munoziva here kuti vakuvadzwa vangani kana kuti vafa vangani?
Hatisati tave nenhamba yekuti vafa vangani, asi vakuvara vauya kutana chiremba vari munetwork yedu yemadoctors for human rights vai masikati 1 o'clock dzekuZimbabwe, tanga tine 13 mapatients vakuvara zvakanyanyisisa. Vakuvara vakawanda kupfuura 13, asi 13 ava ndo vakuvara zvakanyanyisisa zvekuti vamwe vacho pari sematauro ratichiita vamwe vari kuenda vatori mutieta vari kuoparetwa, vamwe vari munzira kuenda kuzvipatara, vamwe vaabatsirwa vakadzokera kudzimba.
Sangano renyu rana chiremba chii chariri kuita pari zvino?
Tinana chiremba mudunhu roga roga reZimbabwe. Saka vana chiremba vedu pari zvino vari patinoti stand by, tatenderedza manhamba yedu, hotline namba yedu yatatenderedza kuti kana paine vanhu vanenge vakuvara mumhirizhonga iri kuitika muHarare nemuZimbabwe nekunana Bulawayo, ngavabatire vanhu vezada so that vange vachiwana yatinoti medical help kana kuti rubatsiro kuti vange vachikwanisa kurapwa. Tinovabatsira nemabills, tinovabatsira nekuti vasarasikirwe neupenyu, tinovabatsira kunge kuti vange vachikasika kurapwa. Vanoda kubatsirwa zvinoenderana nezveutano vanobata hotline number yedu inoti 0777 604 610. Vanotaura nemumiriri wedu ndianenge zvenge achiasesa kunguti chiremba ari pedyo navo ndiani.